Zuva ranhasi rinouya apo vebato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change nevanorwira kodzero dzevanhu vari kusungwa zvichitevera sarudzo dzakashorwa nevazhinji vakadziongorora vachiti hadzina kuitwa pachitevedzwa zviga zvinokurudzira utongi hwejekerere. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida mwoyo saurombe vati zviri kuitika zvinoratidza kuti munyika hamuna utongi hwejekerere uye zvinofanira kugadziriswa.
Saka demokrasi yedu inoda kuti tariswe ipapo kuti toita sei kuti mitemo yedu yemaelections titi tikaita maelections hatizowani kusungwa kunoitwa vanhu kana kushungurudzwa maelections after maelections uye pamaelections pacho.
Vaimbo vegurukota rezvemari pahurumende yemubatanidzwa uye vari Gweta vatendai biti vatiwo kushayikwa kweutongi hwejekerere kunogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Zimbabwe nedemokrasi hazvina ukama, zvakanyengerana vakadzi. So zvatiri kuona ndezvekuti takapinda the worst election yatatamboona pasipose, the election of 23 August.
Mutauriri weTCCC vapromise Mukwananzi avo vanoti vari kugara muupoteri nekuti vari kutya kushungurudzwa vanoti zuva ranhasi harina zvarinoreva nokuti Zimbabwe iri kutodzokera kumashure pamusoro penyaya utongi hwechekerere.
Tingataura zvedemokrasi here muZimbabwe? Hamuna demokrasi and hapana shungu kana chishuo chokuti paite demokrasi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko mubato iri vafarai marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi mumwewe vechidiki muzano PF vapita Matangi vaudza Studio 7 kuti munyika mune utongi hwechekerere. Vatiwo Zimbabwe inoita sarudzo makore mashanu ega ega vemapato anopikisa vachiita madiro ajojina uye izvi ndizvo zvinofanira kupembererwa pazuva ranhasi.
Tinoita makore kana kusvika makore 10 tisina kumboona mutungamiriri webato rinopikisa achisungwa achirega achiitwa zvaanoda, pamwe pacho achinomba hurumende, pamwe pacho achiramba kunyange kuremekedza mitemo yenyika.
Mumashoko aro ekucherechedza zuva ranhasi, sangano reZimbabwe Human Rights Association ZimRights rati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo vanhu vari kumbunyikidzwa zvichitevera sarudzo dzemwedzi wapfuura. Sangano iri rati veruzhinji havachina chivimbo nemapazi ehurumende anofanira kuona kuti munyika maita utongi hwejekerere akaita sematare edzimhosva neZimbabwe Electoral Commission. ZimRights yakurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu kuitira kuti mapazi aya aite basa asina divi raakarerekera kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuti vatungamiriri vaite zvido zveveruzhinji kwete zvavo ivo. Munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati vachaburisa gwaro rine udzamu pamusoro pezuva ranhasi asi vakakurudzira veruzhinji kuti varemekedze kodzero dzevanhu vachiti pane matanho akawanda ari kutorwa nehurumende kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vati nyaya yekuti vanhu vari kutaura nhunha dzavo inoratidza kuti hurumende iri kuvapa mukana wekuita izvi uye vati vanoda chose kuti vanhu vataure zvese zvinovanetsa kuitira kuti zvigogadziriswa. International Day of Democracy izuva rakatanga kucherechedzwa neUnited Nations muna 2007 senzira yekukurudzira utongi hwejekerere pasi rose uye rinocherechedzwa musi wa15 Gunyana gore roga roga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.